manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu Gumiguru 5 2016 Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vana vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees vachakwanisa nekuti mari yavari kupiwa maishoma zvakanyanyisa.
Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari mumabhanga kubva hurumende zvayakazivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGovernor weRBZ Dr. John Mangujga vopinda mumisangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Chief Inspector Henry Dowa naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army Vodongwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avo vakambotsa katika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi mudundu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhanga vanonzi vava kuti munhu anokwanisa kutora madhora makumi mashanu chete izvo zvaita kuti veruzhinji vagunun'une nemamiriro aita zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji muHarare vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nekushayiwa mari kwavari kuita mumabhanga sezvo dambudziko rekushayikwa kwemari richiramba richikura zuva nezuva. Mumwe wevanhu ava vaBernard Jakeja avo vanogara mumusha webudiriro vanoti vamukira runyanhiriri vakananga pakati pedhorobha nechinangwa chekuti vakwanise kutora mari kubhanga asi vaswera vakagarira guyo sembwa mumutsetse wepabhanga.
Nyaya yemari izvezvi ndatobva paZB ndeida kunotora mari yangu ndaudzwa kunzi mukati hamuna mari enda paATM. Ndikaenda paATM pane rimwe branchi ravo panzi hamusina mari muATM. Ndaenda pane rimwe bhengi kukanzi mukati mata akupa $50 pamwe.
Mumwe mugari wekumbare vaManson Rukovo avo vanoita basa rekuodha zvinhu vachitengesa vati basa ravo rave patambo sezvo vachida mari yakawanda pazuva yekuti vakwanise kuita basa ravo.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vana vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees vachakwanisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano remabhanga reBankers Association of Zimbabwe, amai Charity Jinya, kutinzwe divi remabhanga panyaya yekupa veruzhinji madhora makumi mashanu chete pazuva iyi. Asi mumwe mushandi wemune rimwe bhanga asina kuda kutaura zita rake uye kubuda pamhepo ati chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanhu vazhinji havazi kuisa mari dzavo kumabhanga zviri kukonzera kuti vemabhanga vashaye mari yekuzopa vanhu. Vachakezha vati vanoona sekuti dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga iri riri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuda kuunza mabond notes mukupera kwemwedzi uno. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakasatambira mabond notes aya dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinogona kuramba rakapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, misangano yepagore yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuenderera mberi muWashington DC muno muAmerica. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe igurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa uye Governor weRBZ Dr. John Mangujga. vachinamasa naDr. Mangudya nezuro vakapinda mumusangano wemakurukota ezvemari emuAfrica wakaitwa nesangano reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Apo vakaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekuratidzira kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, sezvo kuratidzira uku kuri kukanganisa mimwe misangano yavo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachinamasa.
Tinenge tiri kuita misangano semashareholder eWorld Bank naIMF sondorino. So tauya kuzonge tiripo pamisangano ipapo. Ingati ndo chikuru chatunza kuno. Asi tinotora mukana wekuuya kuno kuti tinge tiri kusangana nehama neshamwari dzotinoshanda nadzo munyaya dzezvemari dzinenge wachibva kunyika dzakasiyana siyana. So tiri muno kusangana nema financial institutions in ma side meetings. Ingati ndizvo ndingade kuti tiri kuudza izvozvo.
Pari zvino muchawana mukana here wekuenda kumisangano nemasangano akadai seIMF neWorld Bank?
Ndizvo tataurira izvozvo. Tinofanira kutoenda. Ndizvo taurira. Ndochikuru chotaurira. Asi tinotorawo mukana kuti tione vamwe vasiri IMF neWorld Bank.
Asi katatiri kuona vamwe vanhu vachiratidzira vachiti ivo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti hazvisi kuda kuona masangano akadai seWorld Bank neIMF zvichipa Zimbabwe mari.
Isisu zvinototika shamadzawo kuti shuwa shuwa muZimbabwe anoda nyika yake nevanhu vake angafambe pasi pose atishoropodza nekurambidza vari kuda kuti washande nesu, vari kuda kuti wadyidzane nesu, wata waudza kuti wasaite izvozvo. Zvinoratidza izvozvo izvo kuti munhu uyu kana masangano aya haana hanya neZimbabwe, haana hanya neruzhinji rweZimbabwe. Wanotoona nhamo yeZimbabwe iriyo pundutso yavo zvichireva kuti pane zvavari kuwana pakuita izvozvo.
Tinoonazve panguva iyo ino vakawanda vari kuchema-chema panyaya yemuhoro haisi kuwanikwa, uyezve tiri kuona kuti pachauya mabond notes. Zvakamira sei panyaya iyo?
Mabond notes ari kuuya. Chekutanga, tiri kuda kuti tipe mubayiro yotinoti incentive bonus kune avo vari kutiunzira foreign currency. Zvino isu tiri kuti tiwandudze zvekutengesa kune dzimwe nyika. Tinofanira kukurudzira avo vanotengesa kune dzimwe nyika, maexporters.
Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vachitaura muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora pagore kuburikidza nenyaya yeuori. Mapurisa nevamwe vakuru muhurumende ndo vanonzi vari pamberi mukuita nyaya dzezveuori. Gore rapera, Zimbabwe yakanzi iri pachinhano chezana nemakumi mashanu panyika zana nemakumi matanhatu nesere dzakaongororwa. Vamwe vanonzi vari kuita zveuori makanzura uye mapazi edzidzo. Chief Inspector Henry Dowa veZRP naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army vadomwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avakambotsakatika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi kumasvingo. Vanyemba pari zvino vanonzi vakahwanda uye vanoti vanoda kutanga vapiwa chivimbiso chekuti havazoitwika firamberi vakabuda pachena. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission riri kukurudzira mapurisa nemauto kuti aongorore kutsakatika kwavanyemba uku. Mutorodo wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri riri mumaoko eStudio 7 rakaturwa kudare reparamende rakanzi ZHRC/C10041/15. Sangano reZHRC riri kukurudzira mauto eZimbabwe National Army uye mapurisa kuti aferefete nekusunga dzimwe nhengo dzavo dziri kufungirwa kuti dzine chekuita nekupambwa nekubata chibharo kwavanyemba. vari kunzi vaferefetwe ndichief inspector Henry Doa uye captain Faster Edmore Gono vari muchiuto. Studio 7 yakwanisa kubata vadoa asi captain Gono vatenda kuti vakabvunzurudzwa nesangano reZHRC. Manyemba vakapambwa munguva yekunetsana kwaityisa kwaitwa Mzanu PF panguva iyi bato iri raidzinga vaimbwa mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Vakari Boni Nyemba vaipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chaamai Mujuru icho chaizikamwa nekuti Gamma Talks. Mumiriri wechiredzi West mudare reparamende vaDarlington Chiwa vaudza Studio 7 kuti ndiyo vakamhangara nyaya iyi kusangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Yeah, inini personally nemunhu wakaisa ikoko yandaitsvaka ijustice. No one is above the law. Yeah, I have a copy of their report and their recommendations. And my understanding is that the police at the provincial level have also received instructions to look into the matter. Isu hatingazivi but iwo vepo human rights pamainvestigation zavakaita vakaestablisha kumasafe house part but since like muripoti macho they must be guarantee yesefiti yake because anogona kuurawa. Vaongori vakaita mupenyu vakamuinterviewa vakanyora ripoti yake.
Sachigara weZHRC vaelasto mugwadi vati tizovafonere nenyaya iyi.
Well, kune maripoti akati wandei atinotambira. Ai kudezi shengi denda andri muofisi kuti kune nyaya yakambotambira abduction iri kumasvingo. Phone me tomorrow.
Vachiwa vanoti vakatombonyora tsamba kaviri kumukuru wemauto Lieutenant General Philip Valerius Vanda asi hapana chakabuda. Mukoma wakari Boni vasimbarasha Nyemba vanoti pakapamba munyina wavo akabva atanga kunyorera tsamba mbosha achivataurira mazita evanhu ainge vamupamba. Mamwe mashoko akanyora anoti Mukoma ini ndakutungamira tosangana mberi. Mukadzi ndakatoti atize nekuti vanomuziva vakatombomupa mari. White iye nemukadzi wake vane license yokuuraya. Musanditsvake vachanetswa nemweya wangu. Vasimbarashe Nyemba vanoti vakamhangana nyaya kumapurisa asi vakaramba kuiferefeta vachiti vainge vaita vatete. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheti charamba vaudza Studio 7 kuti vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission. Nakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira avakambenge vari mujeri rechikurubhi kwemazuva makumi masere mushure mekusungwa vachiratidzira nezuro vakaendeswa muchipatara muHarare mushure mekurwara. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, shamwari yamuzvare Masarira vaostalo Siziva vakambovharirwawo kuchikurubhi avo vaive namai Masarira pavakatanga kusanzwa zvakanaka vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa neurwere uhu sezvo vaive vaswera vese.
Linda akatanga kurwara nezuro patakasvika kumba asi zuva rese tanga tiri tese asina kana problem tiri mutown. Asi akazongotanga usiku kuma 7 usiku akazotanga kukotsora nekurutsa matemperatures akatanga kukwira zvemhando yepamusoro zvekutoti ndakashaya kuti ndoita sei.
Vasizi vavaudza Studio 7 kuti muzvare Masarira vachiri kuongororwa navana chiremba asi vanoti pari zvino zvinoratidza kuti chipfuva chavo hachina kumira zvakanaka.
Pandamuona makuseni anga aitwa matest eropa akasiyana siyana and vanga vachifungidzira kuti aita mainfections pachest anonzi machest infections saka vanga vachiri kuendera mberi nekuita matest avo but muviri wake wakuita uchiita nani nekuti apiwa mainjections.
Vanxovizita mulambo vanoti muzvare Masarira vanogona kunge vakatapurirwa chirwere vari mujere rechikurubhi iro risina kumira zvakanaka.
Kushushikana zvikuru necondition ya Sicilinda avo vaiva muchikurubhi kwemazuva akati kuti mwedzi yakati kuti nzwa kuti izvo vari kurwara mwiri yavaisi kuvaitira zvakanaka. Chotishiyamisa nechekuti taitofamba dosi taungonzwa kuti munhu akuti akurwara vakurutsa chest mamuri kurwadza. Izvi zvetiri kususpecta kuti kufungidzira kwangu kuti maconditions emijere vaita vasina kunaka magumbezi asina kufumigatwa majera ana kufumigatwa mune inda mune dust mune mweya yakashata matoilets haana mvura. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti pamwe Sicilinda vava vasiri kunzwa zvakanaka nechest infection itanzwa nachiremba vachiti vanayo takuto suspecta kuti iwo majera anenge asina kunaka kuti vanhu vagare imomo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanogara kushoropodza majere emuno vachiti hana utsanana pamwe nezvekudya zvakanaka. Muna 2011, dzimwe nhengo dzeparamende dzakashanyira majeri mashanu emuno dzakabuditsawo gwaro rairatidza kuti kumajeri hakuna mvura yakachena, zvekushandisa zvakakwana pamwe chete nezvekudya zvinovaka muviri. Vasati vapinda muchipatara, amai Masarira vakaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko guru riri kuchikurubhi nderezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo Matthew irorine mafasha mune mepo inochikisa, kana kuti Hurricane Matthew, rasi ya vanhu vapfumba mwe vafa munyika natu dzararova zvakasimba. Nyika dzawirwa nedambudziko iri dzinoti Haiti, Cuba neBahamas. Mutungamiri wenyika yeHaiti vaJocelyn Privet vanoti vanhu vashanu vashaya uye mumwe chete haasi kuzivikanwa kuti ari kupi. Vanotiwo vanoda rubatsiro rwemishonga, chikafu nemvura kuti vange vachikwanisa kuyamura vanhu. Mamwe matunhu emuAmerica anonzi anogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura iri. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nezvenyaya yemagwaro eZimbabwe Special Permits ari kushandiswa muSouth Africa. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Special Permit aya kuti zvigadzirise ugaro hwazvo zviita wa2017 asati apera. Sangano iri rinoti izvi zvinobva muhurukuro yavakaita mwedzi wapera negurukota rezvemukati menyika reSouth Africa vaMelusi Gigaba. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Diana Zimbudzana vesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Takaita musangano navaGigaba mwedzi wapera uyo tichida kukurukura nyaya dzakati wandei, dzimwe dzacho dziri dzekuti tichibvunzawo kuti ko mapemisi aya makapa zvizvarwa zveZimbabwe ari kupera musi wa31 December 2017 muchaita sei nezvavo. Saka minista vakaratidza kuti zvavakataura musi wa12 August 2014 nhasi ndizvozvo, hapana chati chachinja kureva kuti mapemisi aya haasi kuzorenyuwa. Saka tiri kutarisa kuti kune zviuru zvingangosvike mazana mairi ezvizvarwa zveZimbabwe vachabatikana nekusarenyuwa kwemapemisi aya, nekuti vazhinji vacho havakwanisi kukwalify kuti vaende kunoapplya mapemisi mumutemo weImmigration Act South Africa.
Saka zvinenge zvakurevei kune vana veZimbabwe vanga vachigara nekushandisa mapemiti iwa?
Zvakutoreva kuti zvinhu zvakutooma, nekuti paakaiswa mapemisi aya achipiwa makore matatu, takaive nechidairo chekuti ndofunga hurumende South Africa yakapiwa nevimbo netariro yekuti kuda neimwe nguva zvinhu zvekuZimbabwe zvinochinja, vana veZimbabwe vagowanikwa vachidzokera kumusha kwavo neuwandu hwavo. Asi zvino tikatarisa zvinhu zvacho zviri kutoita zvichiwedzera kuoma. Saka vana iva vanyange vakaita chido chekuda kuzodzoka kumusha havangadzokeri zvinhu zvakaoma kudai. Saka kwatoo kuenderera mberi nekuoma kweupenyu kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno South Africa.
Chii chamuri kukurudzira kuti vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko iri vaite?
Isu tiri kungovakurudzira kuti kana vachikwalifya kunavo vane makosi neinei ngavanoapplya mapemits agara ariko. Ichi chikurudziro takachiita iyo gore ra2014 pakaiswa mapemisi matsva iyaya, takaudza vana zvizvarwa zveZimbabwe kuti vanokwanisa endai munoita makosi anoita kuti muzokwalifya kuapplya kune mamwe mapemisi ari munomu, nekuti maonero atiri kuita zvichakaronesa pamberi apo. Saka vacho vanenge vakakwanisa kuzoita zvimakosi tirongo akudzira kuti aye wachienda muno apply muite mapemisa yekuda ugaro wenyu muno ungangozoite zviri nani kune vasina ndo patiri kushaya kuti totangira pai haa shuwa shuwa mwana otsva dombo mai votsva musana.
Hakunawo here mamwe mapemiti kana dzimwe nzira dzingaitwa kuti vanhu vagare muSouth Africa dzakafanana kana nehupoteri nezvimwe zvakadaro?
Vanhu vanogona kuita zveupoteri, asi tiri kutoona kuti iko kuupoteri kwacho kwakutonyanyisa kunetsa kukunda kumapemiti. Iye zvino South Africa ine yavari kuita inonzi blanket rejections of permits, kana kuti even vakasaita blanket rejections unongopiwa 6 months. Kana 6 months izvo zvapera, pemiti yako inyorwa kunzi scrary review yacho yakutorewa kuti iwo tatokunyima. Vari kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo vanhu vazhinji vanouya muno vachibva kuZimbabwe havasi kupotera nenyaya dzematongerwo enyika, kana kuti zvavari kutsvaga upoteri nazvo hazvipindi mutsanangudzo dzekuti uize refugee. Saka vari kuti vazhinji vacho vari kuuya kuzotsvaga chouviri. Saka nekudaro hatikwanisi kuti tivape mapepa eupoteri panyaya dzakadaro.
Pane mahunga-hunga ari kubudawo kunzi Sadiki ingangoitawo gwaro rekuti vanhu vemudunhu iroro vange vachishandisa. Pane zviri kubuda here?
Pari zvino achingori mahunga-hunga, saka hatisati taziva kuti mahunga-hunga acho achasvika papi. Tinongovimba nokunamata kuti zvichadero, kuti anobuda akadero mahunga-hunga, poita free movement of people, free movement of goods, vanhu vachikwanisa kufambidzana vachinoshanda kunyika dzakasiyana-siyana dzemuno muSadiki vachikwanisa kuti vawanewo chouviri. I think vanoda kuita the same system yakaita sei kuEurope, inova system yatokurudzira kuti dai zvadero zvigonakira tese.
Vanga vari muzvare Diana Zimbudzana, vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum, vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7.
Vachiparwa chirongwa ichi, icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening, asi sokuziva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi, takaifanirwa kuva neofficial opening tikayati.
Paramende yeZimbabwe nhasi yaparura zviri pamutemo chirongwa cheUnited Nations cheHe for She campaign, icho chinokurudzira vanhurume kuti vashande pamwe nevanhukadzi mukuona kuti munhu wese awaniswa mikana yakaenzana muno zvose zvavanoita. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachiparwa chirongwa ichi, icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai reParliamentary Women Caucus, mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati chirongwa ichi chakanaka chose uye chinoenderana nebumbiro idzva remutemo wenyika iro rinopa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi mumabasa, munyaya dzematongerwo enyika, mabhizimisi nedzimwe dzakasiyana-siyana. Asi vaMudenda vayambirawo madzimai kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chakanaka uye chichitsigira bumbiro remutemo wenyika, ivo vanofanira kutevedza tsika dzedu idzo dzinopatsanura mabasa evanhukadzi pamwe nevanhurume.
Chakanangana nekuremekedzana mudzimai nababa, vanhu vamwe chete vakaenzana sevanhu asi havana kuenzana muzviito zvemabasa dzakasiyana.
Sachigaro weWomen Parliamentary Caucus amai Monica Mutsvangwa vatiwo chirongwa chaparurwa nhasi ichi chakanaka chose uye vati hurumende yeZimbabwe iri kuita basa guru mukusimudzira madzimai nemwanasikana munyika.
Tiri kuda varume kuti vatange kutaura nekukosha kwakaita kusimudzira madzimai nekugona kunoita madzimai. Saka iye zvino lonji yaitwa pano haisiye neevhenti inongopera nhasi, asi kuti iprocess.
Vatiwo kuenzaniswa kwemikana handiko kungaita kuti vasatevedze tsika, asi kuti kunosimudzira mararamiro avo. Sachigaro wekanzuru yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vati vanotsigira chirongwa ichi vachiti madzishe agara achikoshesa madzimai nguva dzose.
Chirongwa chokuti madzimai vakudziwe varemekedzewe chemadzimambo tinotitsigira zvikuru, noti tsika yedu chaiyo inoremekedza madzimai.
Chirongwa ichi chakaparurwa neUnited Nations muna 2014 uye kusvika pari zvino Pane vanhu vanodarika miriyoni nechidimbu kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakatosaina gwaro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuvhura dare reparamende mangwana. Asi nezuro dare iri rakatiwo harisi kufara nekusawirirana kuri muhurumende uye nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuenda kuLesotho vachitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera MDCT mudare reparamende vaInocent Gonese.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening. Asi kuzva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi. Takaisanirwa kuva neofficial opening saka yachinjwa zuva ikanzi yadiitwa musi wechina. Asi zvisinei hazvo, mudare manga muchifanirwa kuva nenyaya yemidterm fiscal review statement yakauya naminista Chinamasa. Dambudziko raitika nderekuti Chinamasa paakataura statement yake mushoo yakazobudawo taiwa hazvisiri izvo. Saka mumwe wavadare unaribhu mutaira humushonga vabva vasimudzira nyaya yacho kuti zvinotoziva kuti inde zvipi ipapo. Saka spika vazotaiwa mandifuta ndoda nguva yekuti ndigozviongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Kapamusana paizvozvo hatina kuzoenderera mberi tichidibheta kana kudhiskasa nyaya yemidterm fiscal review statement.
Ko yava Mugabe iyi yekuti vanga vasipo kuti vavhure dare zviri pamutemo, bumbiro remutemo rinoti kudii?
Ipapo ndo pamwe pane confusion zvakare, nekuti bumbiro remutemo ranga raakupa masimba matare eparamende ari maviri ozviongororera yega pavanenge vachida kuzosangana. Izvi zvekuti vaMugabe varamba vachizozora paramende hazvinoona kuzojeka zvakanaka zvofanirwa kufamba sei.
Vanokokera MDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atichangotambira anoti hurumende yeAmerica yabvisa pazvirango makambani mapurazi pamwe nevanhu vanotevera. Vaimbova gurukota rezvedzidzo vaEnias Gwedere, Mushakabvu amai Sabina Mugabe, Mushakabvu vaCharles Utete ava vaimbove munyori mukuru wedare remakurukota, koti amai Jocelyn Chiwenga vaive mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga, vaive gavhuna weMidlands vaSifas Musipa, vaLeo Mugabe, amai Georgina Nkomo, mudzimai vaMushakabvu John Nkomo, vaive mutevedzeri vomutungamiri wenyika, uye amai Abina Chapfika, amai Eva Chombo, vaive mudzimai wegurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, amai Rudo Charamba, mudzimai vaVageorge Charamba, vanove mutauriri wemutungamiri wenyika, kotiwo mabhanga nemakambani anotevera: ZB Financial Holdings Limited, Zimbabwe Financial Holdings Limited, Industrial Development Corporation of Zimbabwe, Scotfin Limited, Intermarket Holdings Limited, Complex Corporation Limited, Zimbabwe Fertilizer Company nevamwe. Mapurazi anoti Gori Farm, Norton, Longwood Farm, RE of Melbourne ndimamwe abviswa pazvirango. Muchirongwa chedu cheLive Talk patatarisa zveDiaspora Forum na 8 PM. Tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari nekudzikira kwemari dziri kutumirwa nevari kunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari kumabhanga kubva kuhurumende zvayakangozivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vopinda misangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Vamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto voferefetwa nenyaya yekutsakatika kwavakaribhoni nyemba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulongo lwesithathu mhlanga 5 ngomfumfu 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabaphatheke kumikhankaso yezombusazwe unkosazana Linda Masarira ulaliswe esibhedlela. Uhulumende weMelika wesula izitsheziso azifakela ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lamankampani. Uze wagqitshwa umhlangano wokuvikelwa kwenyamazana eseziseduzane lokunyamalala owe-CITES eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yezombusazwe unkosazana Linda Masarira olaliswe esibhedlela izolo usethulelwe isinqomo sokuthi kumele abotshwe i-warrant of arrest ngoba engavelanga emthethwandaba kamantshi. Kubika uMavis Gama.
Lesi sinqumo sokuba abotshwe sethulwe edale likamantshi lanxa amagqwetha kankosazana Masarira egijimise incwadi ye-affidavit yokwazisa idale phezu kokugijinyiselwa esibhedlela eseHarare izolo. Ukhala ngenhlungu zesifuba unkosazana Masarira osiwe esibhedlela ngemva kokukhipha kokuphela kanye lesihudo. Yena ucabangela ukuba kungabe kubangelwe yikudla akuphiwa lapho ekhitshwe kwabanye ekuvalelweni kwakhe eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezintathu. Uze wavunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebail ngeviki ephelileyo amagqwetha akhe eze alukhweza edale le-High Court udaba lwakhe. Ngakolunye udaba, ababili ababalisa omunye wabaphatheka kumikhankaso yetha jamuka sesijikile uMakhomborero Haruzibishe lentathelizindaba esebenza izimele uMlondolozi Ndlovu bahlaselwe ngabantu abalitshumi lambili abacatshangelwa ukuba ngabasebenza nsitha lamalunga eZANU-PF. UNdlovu ulandisa phezu kokumehleleyo izolo kusihlwa lapho ehamba loHaruzibishe ocine linyazwa kabuhlungu wephulwa ingalo.
Izolo sithe sisuka eMagolis Plaza sizihambela nje ukuhlangana khona uNyerere noSamula sanda kwedlula amarobhothi kuhle kwafika ke amajaha angu-12 base bengigwinxa bathe sebengigwinxile-ke ngisazama ukuthi ngibuze ukuthi kade benzani. Omunye wabo wasesithi kathi wena ungigwenxelani yena kuyingiyongigwenxile base bephenduka sebesibuthanela-ke lapho abangimaze khona unyawo ngemva kokubona sebengixobile. Kuthiwe besenza njalo basebengithathela ifoni yami babaleka layo. Ngithe sengibona ukuthi sebengithathela ifoni ngahle ngasuka lapho sengibona ukuthi kakusela nto enhle lapho engisike khona phela ngahle ngayadinga itekisi.
Ethi okumenze waba leqiniso ukuba isehlakalo lesi ngesiphathelane lemikhankaso yezombusazwe yindlela laba bantu abaziphathe ngayo ekubahlaseleni abakwenzileyo.
Ngoba ngabe kuthiwa bebengamasela oqobo ngantu akube kuleyo into akade beyifuna bebengasebenzela ukuthi baqale bengikhulu bebezathatha akade bekufuna kodwa indlela abagwenxe ngayo le ndlela akade abathethe ngayifuni ngoba lapha akade kule foni yami khona iphansi sibile esikhwameni saphansi kusho ukuthi bebekhangelile babona lapha akade sivela khona. Kungabe kungabantu abathunyiweyo ikakhulu ukwethusela abantu abanyabo uMakhomborero angazi ukuthi mina bale ndawa lami kakhulu ngokwami laphela ngithathe izindawo ngakulani lami lokho okuyukele kusenzakala.
Ukhuthaza bonke abaphatheka kumikhankaso ehlukeneyo okubalisa owetha jamuka sesijikile ukuba bahambe ngonanzelelo balimuka ingozi engabehlela.
kote mpungu kuche kuwana ngazi se aba intatele zindawa lalabo aba kwezo mba ngazi kubana gaba nanzele nisikatele esesikiso sivi ngobage nga ukulu mende nga wono kutilipala ikiniso kumbelenza loko anga kutandiyo ya kwa nisikwenza yonke loba ipi nto ngobano kukwenza kwa nisikwenza tembi sisi khambela nje siti china siya kufusana nje ngobwenza kwa elizu vendetu
ababili laba bati ababa nanzele langa labo bantu ababa chaseleyo njengoba bekusebusuku njalo kumnyama lanxa kunjalo baye bayamangala udaba lolu emapoliseni belindele ukuzwa kuba kuzothiwani. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali olwe United States Department of the Treasury solwesule izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika eziyisishiyagalolunye. Abesulelwe izijeziso lezi bagoqela uMoyi uNkosazana Sabina Mgabe ongudadewabo kamongameli Robert Mgabe. Unkosikazi Georgina Ngwenya umkaMoyi umnumzana John Nkomo yena owayengumsekeli kamongameli Mgabe. Unkosikazi Rudo Grace Charamba umkakhe kaGeorge Charamba oyisikhulumeli sikaMgabe. Unkosikazi Eva Chombo owayengumkakhe kamnumzana Ignatius Chombo umphathintambo obonango kwakhiwa kwamadolobho lezabelo. Lo mnumzana Sifa Simsipa owayengu siba lukhulu wesabelo senkabazwe. Abanye njalo abezulelwe izijeziso lezi ngumkakhe kamnumzana Enos Chigwedere owayengumphathintambo hlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo lamasiko. Umnumzana Charles Utete lo nkosikazi Apina Chafika owayengumka mnumzana David Chafika yena owayengumsekeli kamphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemali. Uhlangothi lolo luphinde lwesula izijeziso zenotho ezafakelwa amabhanga edlula ichumi agoqela iZB Financial Holdings, iFinhold, iZB Bank, iZimbabwe Banking Corporation, iScotfin Limited, iIntermarket Holdings Limited lamanye ambalwa. Amankampani alungisa imvundiso yokulima amathathu lawo esulelwe izijeziso lezi. Kuzenjalo umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mgabe ufakwe kulohlu lwezijeziso. Asenelisanga ukukhulumisana lo hulumende weMelika ngalolu daba. Umthethwandaba waphezulu owe High Court kobulawayo uvume isicelo sesiphangiphangi somlimi omhlophe weGwanda umnumzana George Watson esokumisa usenator weBeitbridge unkosikazi Tambuzani Mohadi labanye bakhe ukuthi bangamhluthuneli kumbe ukuphazamisa ukulima lokusebenza eplazini lakhe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umahluli we-High Court kobulawayo uJustice Nokuthula Moyo wamukele isicelo sikaWatson ngemva kokwahlulela lolu daba okwamahola amathathu izolo. Igqwetha likaWatson, umnumzana Nathan Mashaya Mombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uthi bakhweze lesi sicelo ngesiphangiphangi samukelwe ngemva kokuba enanzelele ukuba uSenator Mohadi labanye bakhe bebefuna ukumhluthunela ipulazi leMakado Ranch eGwanda ngodlame okungekho emthethweni. Udaba lolu bekumele luhluzwe emthethwandaba weHigh Court ngeviki edluleyo, kodwa beseludluliselwe phambili kathathu ngoba umacalwa uSenator Mohadi eze edale engelagqwetha elimmeleyo. Loba nje uMashaya Mombe uthi lokhu akuzange kwenqabele uMahluli Moyo ukuba alalele udaba lolu izolo. Ngeviki edlule uSenator Mohadi utshele umthethwandaba ukuba bekumele ahlangane lonkosikazi Grace Mugabe umkamongameli ukuze bavumelane ukuthi bazamelwa yiwapi amagqwetha njalo azahlawulwa njani ngoba udaba lolu lugoqela uhlangothi lwabesifazana lwebandla leZANU-PF. Ethi ulengwalo aziphiwayo ezimvumela ukuthatha iplaza lika Watson emele iWomen's League yeZanu PF kodwa wehluleke ukuziveza phambi kuka Justice Moyo. USenator Mohati labanye bakhe baphiwe amalanga alithumi ukuba balethe ubufakazi bokuthi iplaza baliphiwa okusemthethweni kumbe ukuphikisa imvumo yesicelo sika Watson. Amalanga alithumi engedlula, uSenator Mohati engaphendukanga edale ukuzomisa isinqumo esiphiwe uWatson, kutsho ukuthi kuyabe kuyisinqumo esingaseyi kuphikiswa kumbe ukwesulwa. Kusicelo sakhe uWatson ubike ukuba ipulazi ngelakhe okusemthethweni njalo walitshiyelwa nguyise njalo laqunywa ngesikhathi sohlelo lukahulumende lokwabakatsha umhlabathi. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, yimi uNompumelelo Moyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngokusebenza okuqotho kwentatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube, sekethwe ukuba nguNobhala jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele eWorld Association of Press Councils emhlanganweni osaqhubekayo kwele Cyprus. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuba isikhundla lesi sizakwenza intatheli izindaba zeZimbabwe zisebenzelane kungelabandlululo lwabasebenzela uhulumende labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngiyathokoza kakhulu ngoba into esifaka lathi sibe ngabantu ababonakalayo ukuthi abantu beZimbabwe labo bayasebenza.
Ukhethwe njani? Kube lokhetho na kumbe isikhundla esiphiwayo?
Yebo, lo umnyaka lo ebesikiwo lo ka-2016 ubungumnyaka kakhetho. Ukhetho ukhetho lwenziwe ekuchuzeni umkhokheli wenhlanganiso wagqoba le lokhetho futhi kwama vice president amabili. Mina ngithe sengiya ku secretary general angizange ngiphikiswe ngumuntu, so ngingene lokho esingathi ngesilungu uncontested.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi isikhundla lesi simi njani, kutsho ukuthi usuzaba usenza?
Kutsho ukuthi lapha ngiyabe sengumgcini sihlalo wenhlanganiso le ekhangela amazwe wonke omhlaba, yikho engiyabe sengikwenza okwamanje.
Uyabusebenzela ekhaya yini kumbe uyabuseCyprus kona?
Ngiyabe ngisebenza ngisekhaya, ngisebenzela eZimbabwe.
Ye, ungasitshela ukuthi isikhundla lesi nxa sisikhangele singathi siqakatheke okunganani kakhulu kuntatheli izindaba zomhlaba jikelele?
Siqakathekile ngoba yiso isikhundla esiyabe sisebenza ukuhlanganisa ama-press council wonke umhlaba wonke jikelele. Njalo umsebenzi wami kuyabe kungukuthi ngingumabhalane wale nhlanganiso.
Kuyaholwa na? Kuyaphiwa iholo?
Hayi, lo umsebenzi awuphiwa iholo, umsebenzi wokusebenza ukuthi sisebenzela ama-press council la esiyasebenzelayo.
Lo ngumnumzana Lofty Dube osanda khethwa kuba nguNobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba emhlabeni jikelele eWorld Association of Press Councils. Sikuchayela ihlombe, jahalakithi. Kunjalo nje uNobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi, yena owakhethwayo layo ukuba nguNobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba zezwekazi le-Afrika, utshele iStudio 7 ukuthi bayamtshayela ihlombe uDube ngokukhethwa kwakhe ngoba kuza kwenza ukusebenza kwentatheli izindaba kube lula.
Hayi, simtshayela ihlombe ubaba uDube. Thina njengentatheli izindaba ezeZimbabwe ngathi nakwezwekazi le-Afrika nje sijayela ihlombe. Kuzasiphathisa kakhulu njengoba thina sinendaba zethu ezisikhathazayo ukuthi sibe nabanye bethu bephezulu khona ngale bekhuluma befikise inhlupho zethu phezulu khona ngale. Ngakho-ke kuyasithokozisa kakhulu ukuthi hhayi nxa sekulo munye wento ephezulu ngale kuzakwenza ukuthi umsebenzi wethu kumbe umthwalo wethu ube lula, ngoba sinabanye njalo abaphezulu khona ngale njengenkokheli yezethu, umongameli wezethu. ngu president wesaja yami iphakathi kwekokheli be-Africa yonke le-IFC. So lokhu kwenza kube lula ukuthi sigomboleze inhlupho esihlangana lazo ikakhulu njengentatha elizindaba. Yikho sithokoza kakhulu ngokukhethwa okwenziwe ubabeduli.
Kungatshengisa na ukubana kuzaba lobubelo ekusebenzeni kwentatheli izindaba eZimbabwe nxa sikhangela lokho kwenzakala?
Yini kakhulu, ngoba nxa kuyukuthi siyahlangana asithi sizintatheli e-Southern Africa kumbe ezwekazi le-Africa yonke nje jikelele kumbe ezemhlabeni wonke, but kuba nalo sekuthi uluhlu oluphumayo lwama-resolution lapho ukuthi khona nxa kulo kumele kuchothozwe kuyachothozwa. Ngakho-ke esikwaziyo ukuthi uhulumende abaningi abathokozi nxa bangachothozwa. Ngakho-ke kuyabe kuzancedisa ukuthi uhulumende bazibambe njalo bangahlukuluzi intatheli zindaba, ngoba phela akula muntu ofuna ukuthi asolwe izimpumela zenhlangano ethimeyo. Ikakhulu sikhangeleke kohulumende.
Umnumzana Foster Dongozi ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulwisana lokungethembeki iTransparency International Zimbabwe ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola ngomnyaka ngenxa yokungethembeki okukhona elizweni, icorruption. Embikweni wethu leizolo, inhlanganiso le ithe ukungethembeki lokhu kubhahe kakhulu emapholiseni, kumakhansili kugatsha olubona ngezezimota olwe-VID kanye lakugatsha olubona ngezemfundo. Umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi le into elihlazo kakhulu.
Esikwaziyo eZimbabwe ungakhangela ukuthi izimota ezigijima ethareni zinganani, ukhangele ukuthi ama-factory avaliwe anganani, kuyathengisa ukuthi lapha kunemali ekhona esebenzayo elizweni engazakaliyo, engangeniyo esikhwameni sikahulumende. Okwesibili, singakhangela eZimbabwe ilama-minerals kumbe ngithi ezenjiwayo eziningi kakhulu. Abanye ngabahemba bengala mzimba okungekho emthethweni, kodwa bona abahemba bengekho emthethweni kabakwazi lapho kuthengiswa khona khonokho abakumba phansi. Bakuthengisa kubona laba abakhulu behulumende. Ufica ukuthi nxa kuwukuthi ngesokubuya ngesikhathi se-election zakuthiwa amakorokoza lingawabophi, nxa i-election sidlulile amakorokoza sebotshwa ngezinye indlela ezitshengisa ukuthi vele kulokuxhwala okukhulu kakhulu okwenzakalayo. Okwesithathu, uhulumende ulohlelo lokuthi-ke abantu balezincwadi abazi-aplayela kuhulumende ukuthi ba-operate kumbe benze amabhizinisi kumbe benze lokho okufanele bakwenze. Ukuthi ungene e-ofisini kahulumende uthole leyo ncwadi, umuntu wenkosi kufanele ukuthi aqale abhadale sokuze kusazakala ukuthi kuyabhadalwa ukuthi into zakhe zihambe masinya. Okwesithathu, nxa ufuna ukubona hamba e-passport office eHarare, uzafica kungayisimuntu kumnyama kuthe chu, kodwa kulomunye umuntu ophongubuya apho kufika ngene umbone sephuma sephethe i-passport. Kuyafana lokuthi yena lwana umuntu uyabe ebhadela imali. So izimali zona lezi ezenza ukuthi kona kuthiwe kona ke kule 1 billion. Angikhulumi ke kumakampani ngithi ama-parastatals lapho amakampani a-ono nguhulumende khona.
Nxa kule corruption engaka elizweni bababhebhe, sikwazi ukubana kulogatsha olukhangelane lokulwisana lokungethembeki lokhu i-Anti-Corruption Commission, umsebenzi wayo ngowani pho?
Anti-Corruption Commission yangkona libizo baba. Okwenzakalayo zathi Anti-Corruption Commission njani, njoba uza kutona kuyakhethwa abantu abangaka umgabe abe sesiya kube le final say ukuthi ozaba ngu-chairman bani. So khona kukhanya okwenza ukuthi kona kuthiwe umgabe uyozaba le final say ukuthi uyaba ngu-chairman bani, kutsho ukuthi uzathatha elinye iqili, elinye itsotsi akwaziyo ukuthi kona kufanele uclear khazele into zakhe alenzele ube ngu-chairman. Phakathi kwakhona Anti-Corruption nxa ikhethwa kuyathiwa khona kwezwi interview yiparliament. I-parliament yeZimbabwe uyakwazi ukuthi kona vele kathesi majority iranwa izano and uspeaker ngwezano udeputy speaker ngwezano wonkumuntu ngwezano kona bana babe balutshwana be MDC kwenziwa ama interview uqine kungena abantu bezano ngoba kwabe kule bias so i anti corruption commission yangkona kuyafanana vele lezano yangkona ukufanana lokuthi uthathe isela uthi liyelinde linyisela kuyini okuzaphuma kulethe phuma ukuthi isela ningalinde linyisela
umnumzana Bednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDCT Kulivestock lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe olwe diaspora forum sixoxa ngokwehla kwesilinganiso semali ethunyezwa ekhaya yilabo abahlala kwamanyamazwe. Lithini ngalokho? Kambe isizathu kungaba yini? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane bayabuyela enkundleni yokunqikilana kunkulumo mpikiswano abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika abathi onkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamademocrats lo mnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans ngesonto Inkulumo mpikiswano yababili laba iza ngemva kwenye inkulumo mpikiswano njalo yabasekeli babo izolo ntambama abathi uSenator Tim Kaine lo Governor Mike Pence bona abajikelisane ukuhola lenxenye izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi yiHurricane Matthew elihlasele umhlobolo weCaribbean libikwa selibanga ezihlengeni zeBahamas Ngemva kokudala umonakalo omkhulu kwele Haiti la kwele Cuba. Kulabantu asebefile abalichumi kwele Haiti la kwele Dominican Republic. Uze waqitshwa umhlangano wokuvikelwa kwenyamazana eseseduzane lokutshabalala owe Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES eJohannesburg kwele South Africa kubika uBenedict Nhlapo
Ngemva phose kwamaviki amabili kukhandwa amacebo okuvikela inyamazana eseseduzane lokunyamalala uze waqitshwa izolo umhlangano wokuvikela inyamazana lezi owe CITES obuqutshelwa eJohannesburg. Unobhala jikelele wehlanganiso yeCITES umnumzana John Scanlon uthela umhlangano ube impumelelo kakhulu.
As you know, we got off to a very good start with this conference of the parties. It was opened by
Njengoba lisazi umhlangano uqale kahle kakhulu ngesikhathi umhlangano uvulwa ngumongameli Zuma. Sibe lomhlangano omuhle wonke kube buthelezi kanti kube lempumelelo enkulu.
Umnumzana Ronald Orenstein olilunga lequla elilawula inhlanganiso yeSpecies Survival Network SSN kodwa wakhethe ukukhuluma leStudio 7 njengengcitshi ezimeleyo kwezezinyamazana zeganga uthi kunenge okuhle okuphume kulo mhlangano
Some of the most important things that have happened at this meeting for the first time we've really focused on organized
Ezinye zezinto eziqhathekileyo ezenzeke kulo mhlangano oqala sikhangele ukunqabela inkohlakalo Uyathokozisa ukubona iCITES isithi asikhangeleni udaba lwenkohlakalo. Leli linyathelo liqakatheke kakhulu.
Izinqumo ezintsha ezithethwe yilenhlanganiso kulomhlangano zigoqela ukulwisa inkohlakalo kwezokuthengiswa kwenyamazana zeganga, ukwenqabela kusetshenziswa kwe-internet mahlayana ekuthengiseni lezi nyamazana ngokungekho emthethweni lokuthi ngendlela zokungena kwabatsha lomphakathi wemaphandleni enhlelweni zeCITES. Lomhlangano wethule ukuthi kubekwe imithetho eqinileyo yokulawula kuzingelwa mahlana kwenyamazana eseduze lokunyamalala. Iningi lihambe lithokozile ngezinqumo ezithethwe ekuvikeleni indlovu izilwane lobhejane. Kuvunyelwene ukuthi umthetho wenqabela ukuthengiswa kophondo lwendlovu lokabhejane uqhubeke ukhona. Le yinto engaphathanga kahle amazwe abalisa eleZimbabwe, eleNamibia, leSwaziland njengoba bebefuna ukuthengisa impondo abalazo. Amanye kamanxusa abekulomhlangano athi esabela ukuthi amanye amazwe azokwehluleka ukugcwalisa izinqumo ezenziweyo lezi. Kodwa unkosikazi Helgi Elisabeth Zeika, okhokhela zemvelo enhlanganiseni ye-European Union, uthi abatshaya indiva izinqumo zalenhlanganiso bazatsheziswa.
If countries over a longer period do not live up to their commitments, if they don't respect their obligations, we are also...
Nga amazwe ehluleka ukulandela izinqumo azenzileyo, engahloniphi izinqumo azenzileyo. Sizimisele ukuthatha amanyathela agoqela ukwethula imigoqo enqabela ukuthengiselana nalawo mazwe.
Umhlangano lonyaka ungenwe ngamanxusa edlula inkulungwane ezimbili lengxenye, kanti ke zonke izinqumo ezenziweyo ukhangelela ukuthi ziqale ukusebenza ngemva kwenyanga ezintathu kusukela ekupheleni kwalomhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lomqeqeshi osakhulayo uBoga Ndebele oweqembu le-Inline Academy lona elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Women Soccer League.
UBoga Ndebele oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanhlanu uqale ukuqeqesha ngesikhathi leminyaka elichumi lathoba munembili, lokhu ngemva kokuba esetshelwe ngodokotela ukuba angake abe esadlala ngemva kokulimala inqagala.
Ukukhotsha ngaqalisa sengilimele inqagala, yikho lapho yaqaza khona ukukhotsha. Zingikhotsha abafana abancane abaleminyaka engu-12, lamankazana amanye layo emancane ababe wathi ama-under 16 naleso sikhathi.
Kuthe ngemva kokuba umfoka Ndebele seqale ukusebenza leqembu labesifazane le-Inline Academy, wakhethwa ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu elimela isigaba sakoBulawayo elamankazana ale minyaka engaphansi kwamachumi amabili. Lo nyaka-ke nguye obezibambe esidukwini ekuqeqesheni leli qembu, njalo ngenyanga kaNcwabakazi ukhokhele leli qembu laphakamisa imendulo yegolide kumidlalo yabasakhulayo yeZimbabwe National Youth Games eqhutshelwe edolobheni leChinoyi.
Indlela esatshintsha ngayo, indlela abantwana ababedlala ngayo ibhora, le ndlela ababezikhanyela ngayo nxa sisiye emagemini, yindlela esayitshintshayo kakhulu. Saphinda safaka into zabelungu, i-sports science, ekulungiseleni kwethu.
Iningi labadlali ababumba iqembu elimele isigaba sakoBulawayo livela uqembu le-Inline Academy, njalo leli qembu yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Women Soccer League. Loba kunjalo, kaNdebele uthi yena okuqakathekisayo yokuba aqeqeshe abadlali abazenelisa ukuyamela ilizwe beyingxenye yamaqembu amela isizwe.
Thina njenge-Inline Academy njengoba ibizo lethu lisitsho ukuthi si-academy, isiqokoqela esiwukhangeleleyo kakhulu ukuthi sizame ukuthi sivumbulule ithalente elicatshileyo lapha koBulawayo. Mina ama-targets ami as coach ukuthi sikhiphe abantwana abazakwanisa ukuthi la behambe becompete ku-national team level.
Okwamanje umqeqeshi uBoga Ndebele uphethe isithupha se-Brazil coaching license level 4 kanye lese-physical fitness in women's football, njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba athuthukise ulwazi lwakhe ukuze laye akhethwe ukuba ngomunye wabaqeqeshi abasebenza la maqembu amela ilizwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
What's up?
Yabangena tsotsi ngomandoza ngengoma emnandi ongalakatha umoyi sidimakala lengokuthola liyakhumbula ukubana usanda sichiya nje kusukwana izedluleyo olivalelisayo untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.